manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 12 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanogona kusungwa chero nguva nenyaya yemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu.
Tangoti vanhu vese vazvizive kuti upenyu hwavachamisa hunenge hwava kuchikidzirwa nehurumende yavamunangagwa.
Bato reMDC rinoramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti upenyu hwavachamisa hausi parumananzombe.
Hurumende haina kudeploy anyone to follow vachamisa, haina kudeploy anyone to follow mhuri yavo. Ndopo sene hurumende ndozviripo.
Asi hurumende inoti vachamisa havasi kuteverwa nevasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti vakuru vakuru vanochengetedza mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa vambodaidzwa nemapurisa ayo anonzi ave kuferefeta nyaya yekuti vaida kupambwa nemusi wemugovera kumabvuku vachibva kumusangano webato ravo kumarondera. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamafume vanoti mhuri yavachamisa iri kufamba ichiteverwawo nevanofungidzirwa kuti vasori vakapomera hurumende mhosva yekubata vachamisa sezvaiitwa vatema muutongo hunopfurikidza mwero kana kuti apartheid muSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJacob Mafume.
Mapurisa haana chaata ataura. Mapurisa akangoita sezvimumumu, havasi kubvunza ani, vakangonyarara, hapana chavari kutaura. Chatotoziva ndechekuti vadana vanhu vekusecurity kwedu, vakuru vesecurity kwedu ndo vavari kubvunza nenyaya yakaitika paweekend, but ivo hapana chatati tanzwa kwavari kunze kwestatement yakabva kuna Monica Mutsvangwa.
Tiri kunzwawo kuti maudza vatori venhau kuti upenyu hwemhuri yavachamisa huri panjodzi zvakare, zviri kufamba sei?
Matarisiro atiri kuita, mapurisa maCIO awa kana havasi kungoteverera vachamisa chete, vari kuteverera nenhengo dzemhuri yavo. Saka isusu tangoti titaure kunze uko, nokuti tinovaziva varume ava vanoita zvinhu vozonyepedzera kuti zvaitika neaccident kana kuti zvangoitikawo. Tine maincidences atiri kuona, mamwe hatisati tokwanisa kutaura pajekerere kunze kweatatotaura iwawa, asi tangoti vanhu vese vazvizive kuti upenyu hwavachamisa hunenge hwava kuchikidzirwa nehurumende yavamunangagwa.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. ticha dzoka tozonzwa zvataurwa ne munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Iko zvino tomboenda kuna Thomas Chiripasi, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Vaudza komisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu vatanhatu nemauto kuti vanogona kusunga mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa, chero nguva vachivapomera mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire. Asi vatendawo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakatuma mauto aya. Sachigaro wekomisheni iyi ndivaNkalima Montlante, avo vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vaudza komisheni iyi kuti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanogona kusungwa chero ipi nguva maererano nemhirizhonga yemusuwa wa1 Nyamavhuvhu, vachiti mashoko avakaudza vatsigiri vavo ekuti havazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana vasina kunzi ndivo vainge vakunda musarudzo idzi aigona kukonzeresa kusagadzikana munyika. VaMatanga vati mapurisa achiri pakati pekuferefeta zvakaitika pamhirizhonga iyi, VaMatanga vati zviri pachena kuti vachamisa vaironga kuti nyika isagadzikane mushure mesarudzo sezvakaitika kuKenya, uko kwakafa vanhu vakawanda mushure mesarudzo. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti vambomira kusunga vachamisa, sezvo vachiti kuita izvi kwakanga kwakafanana nekuwedzera peturu parimi remoto. VaMatanga vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa kuti vabatsirane nemapurisa kupedza kuratidzira kwaiitika pakati pedhorobha musuwa wa1 Nyamavhuvhu, zvichitevera chikumbiro chakanga chasvitswa nemapurisa kumutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo. VaMatanga vati mapurisa mazhinji akanga aendeswa kunochengetedza runyararo munyika yose panguva yaiitwa sarudzo, zvakaita kuti muHarare musare muine mapurisa mashomanana ayo akatadza kuti adzivise varatidzira ava kuratidzira, zvakazoita kuti vakumbire rubatsiro kumasoja kuburikidza nekusvitsa chikumbiro ichi kumutungamiri wenyika.
According to the Constitution of 2013, Amendment number 20 of 2013, it is only the state president who can deploy.
Pachiteverwa bumbiro remitemo ra 2013 amendment number 20, mutungamiri wenyika chete ndiye ane masimba ekutumira mauto munyika kana kunze kweZimbabwe. Maziviro angu hongu, uye zvakanyorwa kuti mutungamiri wenyika akabvumidza kuiswa kwemauto eZimbabwe Defense Forces kuti abatsire mapurisa eZimbabwe Republic Police.
VaMatanga vati mushure mekunge masoja apiwa mvumo navaMnangagwa yekupinda mumigwagwa, hapana kuwanikwa mukana wokuti mapurisa nemasoja vagare pasi kuti vazeye kuti vaizoshandisa nzira dzipi kumisa kuratidzira kwaiitika uku, kunyange hazvo vabvuma pavanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi kuti masoja akapinzwa mumigwagwa aya aifanira kudzwa zvekuitwa nemapurisa pasi pemurau. VaMatanga vaenderera mberi vachiti pfuti dzakashandiswa nemasoja dzakashandiswa zvakanaka uye zvine mwero, vachiti mhando dzepfuti dzakanga dzakapakatirwa nemasoja dzemhando dzema AK-47 dai dzisina kushandiswa zvakanaka pangadai pakafa zviuru nezviuru zvevanhu kudarika vatanhatu vanonzi vakafa musi uyu. Asi apa humbo wakamirira masoja Brigadier General Anselm Namo Sanyatwe, avo vanove nhengo yeboka reNational Reaction Group inosanganisira mauto mapurisa pamwe nevasori, vaudza komisheni iyi kuti masoja haana munhu waakapfuura kunze kwekuridzira pfuti mudenga achityisidzira vairatidzira ava kuti vapararire. Vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi pamusoro pevhidhiyo yairatidza musoja achiridza pfuti akazomiswa nomumwe wake pachiitiko ichi, vaSanyatwe avo vanoshanda nemauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard vati musoja uyu haana munhu waakapfuura asi akapfugama akanongedzera pfuti senzira yekuzvidzivirira, vachiti musoja uyu airidzira pfuti yake mudenga.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed. He took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvhidhiyo akatorwa mufananidzo akapfugama, hongu akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari.
Vasanyatwe vati dai masoja akapfura vanhu, vatori venhau vaitora mufananidzo musi uyu vangadai vakakwanisa kutora mufananidzo yemasoja achipfura vanhu, sezvo vati vatori venhau vaiva mumashure memasoja nguva dzose pose paitika mhirizhonga iyi. Vatiwo vanhu vese vakapa umbowo komisheni iyi hwekuti masoja ndiwo akapfura vanhu hwaive umbowo hwemanyepo. Vaenderera mberi vachiti vanhu vakapfurwa ava vanogona kunge vakapfurwa nevanhuwo zvavo vasiri masoja, sezvo vachiti vana muzvina bhizimusi vakawanda muHarare vari vanhu vane pfuti. Zvichakadai, vasanyatwe vati seboka reNational Reaction Force vakange vatambira mashoko mazuva akati kuti kuratidzira uku kusati kwaitwa ekuti MDC Alliance yaironga zvekupidigura hurumende ichishandisa vechidiki vebato iri vanozivikanwa nekunzi Vanguard, avo vanoti vakadzidziswa zvehondo. Asi vachipindura nyaya iyi, mutauriri weMDC vaJacob Mafume varamba kuti vachamisa vane chekuita nemhirizhonga iyi.
Istedi yokubata vanhu vakapfuura uri kuda kubata vachamisa. Vamoshante vakasachenjera vachashandiswa kusunga nekuurayisa vana veZimbabwe.
Komisheni iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana ichinzwa umbowo kuvafakazi. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vamunangagwa navachamisa vachaunzwa pemberi pekomisheni iyi here kana kuti kwete, sezvo vasanyatwe vanga vachiri pakati pekupa umbowo hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Todzokera kunyaya yatakupai pekutanga yeinoti MDC inoti upenyu hwavachamisa huri panjodzi. Tanzwa pamire bato reMDC munyaya iyi. Regai tinzwewo pamire hurumende. Blessing Zulu abata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Upenyu hwavachamisa hausi munjodzi. In as far as the government is concerned, the government hainei nekuti chichiri kuitika muupenyu hwavachamisa. Inotosuwawo kuti upenyu hwavo husaiona kusapinda munjodzi. Saka hapana kana reason yekuti vakadzike nekutya kuti pane chingaitika kubva kuhurumende. Zvimwe zvinoitikawo kupolitics dzavo dzenge dzichiitikawo semusepolitician, tingazviteedzeri nokuti munongoziva kuti kupolitics kune zvakawanda wara. Zvinoitika kwavo zvinogona kuitikawo kumusangano kwavo. Asi isu tichitaura tiri kudivira hurumende. Hurumende haisi haina nechokuita nekushushikana kwavachamisa. Zvavari kutaura zvokuti vari kuteerwa, mhuri yavo iri kushungurudzwa, aiwa hachisi chokwadi. Hurumende haina kudeploya anyone to follow vachamisa, haina kudeploya anyone to follow mhuri yavo. Ndopose nehurumende ndozviripo. Zvimwe hatingatauri nokuti hatizivewo ndo vanoziva zvavari kuona nezvavari kufungidzira, asi hazvinei nehurumende. Tinochoshamisa ndechekuti kana vasingatiudza kuti munhu wacho ari kuvatevera ndiani anoshanda kuhurumende pakati, tinotingaziva kuti chingava chii ichocho. Munhu wese akangoonawo munhu wake kana akangofunga zvaafunga akandoteerwa nevanhu vehurumende, toti kudii? Havana kuona ID, havana kuona mota dzehurumende. Tiri kuona pasocial media pane pari kunzi motikari iyoyo imwe inozika yazikamwa kunzi ndeyani motikari yavatevera, ndeyavo kumusangano weMDC ikoko nezvimwe zvakadaro. Isusu hatikomende pane izvozvo hedu zvakanyanya. Tinongokomenda pakuti pakamira hurumende ndepekuti vachamisa havasi kuteerwa. Ndechekuti vachamisa upenyu hwavo hausi munjodzi kubva kuhurumende. Hurumende haipo pakushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe vangava mapoliticians kana vasiri mapoliticians. Haipo pakukanganisa upenyu hwavo kana kutora vanhu, kutora upenyu hwavanhu.
Ko, kana vachiramba vachifunga kuti upenyu hwavo huri munjodzi vangaita sei?
Kana vachamisa vachifunga kuti upenyu hwavo hwamunjodzi, vanogona kukumbira police protection kana even state security protection. Ndozvinoicho chikamu ichocho chinopiwa kumunhu wese. Kana ini pachangu ndikatofunga kuti upenyu hwangu huri munjodzi, ndinogona kukumbira protection kubva kuhurumende. Izvozvo ioffer yatinogona kuvapa. Totaura nemapazi anomira kuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu nekuchengetedzwa kwesecurity yaeveryone.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. vatungamiri vesangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council vari kutarisirwa nemusi wechitatu chesvondo rino kuita musangano nevamiririri vehurumende wekuzeya mashandiro evashandi vehurumende pamwe nemihoro yavo iyo inonzi yave pasi kwazvo zvichienzaniswa nemamiriro ezveupfumi. Musangano uyu wakanga uchitarisirwa kuitwa nhasi asi sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vazoziviswa nehurumende kuti wave kuitwa nechitatu. Vanoti nyaya iri pamusoro penhaurwa yavo inyaya yemari inofanirwa kunge yave kutambirwa nemushandi wehurumende wepasi. Iyo vanoti inofanirwa kunge yave churu nemazana manomwe madhora pamwedzi kana kuti $1,700. Amai Alexander vanoti chimwe chavanotira kukurukura pamusangano uyu inyaya yemari dzemabonus evashandi vehurumende idzo dzavanoti vashandi vanosungirwa kuwana zvisinei nezvikonzero zvingadai zvichipiwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Alexander.
Tatoreceiver agenda yemusangano kubva kuhurumende ichitaura zvese zvatichadhiscasa zvatakarudana kudhiscasa uye zvekuti meeting yacho chaitwa musi wa14 November. Zvizhinji zvatinokurukura nezvazvo ndezvecost of living adjustment. Isu vashandi vehurumende upenyu hwatiomera hatichakwanisi kutenga uyezve mari yatinotambira ichakwanisa kuti tipedze mwedzi tichiriritira mhuri dzedu uyezve nekudya nekuenda kumasa. Saka inyaya yatakaturira kuhurumende tikange tabuda even neresearch paper redu tichitora maprices ariko iko zvino uyezve tichitarisa PDL tichitarisa bread basket redu tikaona kuti maprices ariko aya anenge achikodzera kuti munhu anopiwa mari yepasi pasi anova general yendi atambire $1,700 nokuti ikonomi yedu yanga ichiramwa nemaUS dollars.
Ko, nyaya yebhonasi yakamirawo sei nokuti vanhu vangadai vaakutotarisira mabhonasi?
Nyaya yebhonasi zve ndoimwe nyaya yatichakurukura vachava vachitiudza position yavo chaiyo is government. Tiri kuverenga mumapepa tichinzwa kuti bhonasi ririko asi tinowanzoziva kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera ndezvekuti hurumende uye kuvatiriri vehurumende vatitaurire kuti vanotibhadhara bhonasi redu sei, vachatibhadhara rini.
Pane mamwe masangano evashandi vehurumende ari kuti Apex Council haina zvairi kubatsira, munotiwo?
Kutaura kwevanhu vanenge vasiri mukati mezvinhu zvinenge zvichiitwa ndofunga mukatarisa muchaona kuti Apex Council haazi munhu kana kuti union. Apex Council ibumbiro yevashandi vose uyezve Apex Council yakati hatitange nekungoda kuti tingada kumata kana kuti tingada kutukana naemployer. Totanga tasangana naemployer tazozviona tazvitadza ndopatinodzokera bheki kuvanhu. We believe kuti isusu takasandudzwa nevanhu kuti tiite basa, tinongotanga taita isusu basa racho rekumirira vanhu kana tazotadza tozodzokera kuvanhu. Uyezve pamadiscussions atichaita nyaya yamamusoro eApex Council muchaona kuti bumbiro redu remutemo Constitution yeZimbabwe yaakutaura kuti vashandi vese vehurumende vanotenderwa kuita collective bargaining. Saka Apex Council chimiro chayo chinenge chisinganyanyopa simba kuvashandi asi chinenge chichipa simba kumaemployer. Zvinova zvinhu zvatiri kugadzirisa zvatovatatova paadvanced stage.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mamwe masangano akazvimiririra pamwe nemamwe makereke ari pasi pemubatanidzwa weCivic Society and Churches Joint Forum nezuro akaita musangano muJohannesburg, South Africa kutsvaga nzira dzekuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vanouchike mari kuZimbabwe nekusimudzira upenyu hwezvizvarwa izvi. Mobi Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Nangwa chemusangano uyu chaive chekubatanidza mhuri yeZimbabwe inogara kunze kwenyika kuti igone kushanda pamwe mukusimudzira nyika yeZimbabwe. Amai Abigail Mupambi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vanoti mhuri yeZimbabwe inosungirwa kushanda pamwe mukurwira kodzero dzayo uyewo nekuona kuti avo vakasarudzwa kutungamirira nyika vari kuita basa ravo nemazvo.
Tiri muno muSouth Africa nhasi kuti tizosanganawo nemadzikoma edu nehama dzedu tichionesana nenyaya yekuti tibatirane pamwe pane agenda yatiri kuti setting the people's agenda apo patiri kuti isusu aiwazve masimba avanhu ndo anofanira kutungamira munyika kwete politics. Politics takaiona takaiobserva takaiteerera yakadarika yaanguva yedevelopment.
Amai mpambi waka kumbirao awa variku nze kwenyika kuti wakurudzire wanoita nezvema bizimisi kuti waende ku Zimbabwe kunovura mabizimisi munyika.
Tukuti susu munhu mumwe nemumwe ariku nze kwenyika weza wakaende swane na mozi zako kana wakaenda wa apply kana kuti by coincidence watova ambassador wenyika ipapo pauri. Nyaya inonetsa kumushamuno izi wande ya ufumi tese. Ngati jenange mtange tuone utingaite kuti ma investors iye waru kuona ripedo newe adzoke kumusha kana kuti auye kumusha nesuo tichita nange mtange kumusha tichizama kupusha kuti government na ma policies zvive investor friendly end of the day.
Vachita uropa msangano uyu sachigaro wesangano iri va Meluli Dube vakati mhuri yeZimbabwe ngaimbosiyana nezvematongerwo enyika itarisane nebudiriro yenyika. Va Alistair Pfunye avo vaimbovewo mukuru wesangano revadzidzi reZinasu vakatsigirawo mashoko ava Dube vakati mhuri yeZimbabwe inofanira kutarisa nzira dzekuti nyika ingasimudzirwa sei kwete kusimbirira nezvematongerwo enyika.
Zvandofunga zvofanirwa kuitwa nemacivic organization nezvekuti timbomira nyaya yekuchema nyaya yekuidentify maproblems but ngatitange kucreata a platform yekuti titange kuaddressa the real problems tibring emasolutions on how best can we make our governments accountable on how best can we try to make our country a bedrock state of Africa.
Muzvare Linda sungirirai masarira mutauriri webato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe vakakurudzira mhuri yeZimbabwe inogara kunze kwenyika kuti ibatane mukusimudzira nyika yeZimbabwe.
Chatiri kuona chakakosha chatiri kukurudzira kusangana kwevanhu vachigona kunogara pasi vachiti nyika yedu yofamba yakanangepi uye vachigona kunoti vagone kunosimuka vachitaura vachigona kunoti vatungamiriri vagone kunovamiririra sezvavakasarudza pavakapinda musarudzo. Gungano iri rakakosha nekuti riri kuita kuti vana veZimbabwe vagone kunobatana pamwe chete vachitaura zvavari kuda nezvavanoona zvakavakoshera zvinofanira kuchiitika mukati menyika yavo.
Vakauya pamusangano uyu vanosanganisira nhengo dzemapato anopikisa vadzidzi vafundisi pamwe nevanorwira kodzero dzavanhu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Mumwe chiremba ari kuyambira vanhu munyika kuti vangwarire utano hwavo munguva ino yezvizha, sezvo kupisisa kwezuva kana kuti heat wave kuchigona kukonzera zvirwere zvinokwanisa kuti varasikirwe neupenyu hwavo, zvakaita sekutadza kunyatsoshanda kwemitezo kana pfungwa dzavo kana kuti heat stroke. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Chiremba Josephat Shiripanyanga avo vanorapa vari pachinhoi Mall Medical Center vari kuyambira veruzhinji kuti kana kunze kuchipisisa vanofanira kugara pamumvuri uye kuonawo kuti vacheche vakachengetedzeka. Dr. Chiripanyanga vapa semuenzaniso chirwere chenhova chinobata vana vari pasi pegore icho chinokonzerwa nekushaika kwemvura mumiviri. Vanoti zvakakosha kuti vana amai vayamwise vana uye kuvapa mvura ine munyu neshuga yakawanda kana kuchipisisa.
Ona skin tega yakadzikira, maziso akuira mukati sevana vadiki vacheche, futi vanoita inonzi nhova nevanhu fontanel inotanga kuira mukati. Nova ikatanga kuitika tinoencourage kuti munhu ngano mwana ngapiwe mvura yeshuga nesauti yakawanda ende mwana ngayamwiswe as much as possible.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akadikitira zvokupera mvura mumuviri zvinokonzera kusashanda kwakanaka kweicho chiropa nomoyo zvinozokonzera kufa kwemurwere.
Ukaramba uchiita dehydration choramba uchitsva, ropa rinoramba uchiita shoma kusvika ropa ravenda makidneys rashoma. makidneys akafa, itso dzikafa, usually the damage of makidneys is permanent. And that alpha is added to, then it becomes fatal. Muna nukwansa kutofa.
Vakaendera mberi vachiti chimwe chikwata chevanhu vanosangana nechirwere cheheat stroke ndevaya vanorarama neusope.
The albinism generally is skin away near lack of melanin. That's not melanin, you know, that pigment is skin edi. Saka isu skin edi ne more resilience. Because mkwataza even warungu wano affect wane hiti chakanyanya. Saka mchona ma risk ya skin cancers anu wanda affect kwa warungu. Same applies ku wanani albinism. The risk ya skin problems you know and. And because of the nature of their skin, they also suffer from dehydration. Chiri more safely. So my chance of getting an albinism, manage a severe dehydration, are higher compared to the normal black skin in melanin. The albinism also encourages to use my sunscreen and minimize heat loss. On top of just going to figure my sun net, my umbrellas, my garapamburi, garapariku, cancer my friend, my acorns.
Mashoko aya akatsindwa namuzvare Gamuchirai Uzande vanoshanda nesangano ReAlive Albinism Initiative avo vakataura kuti vana verudzi urwu vari kupiswa nezuva zvakanyanyisa kumamisha.
Saka tiri kuti vanhu vari kumamisha vazhinji vacho havana ruzivo rwekuti albinism chacho chimbori chii. Amai vakazvara mwana wavo ane albinism notoona kuti even nesi chaivo vanotovaendesa kumba vasina kumbovaudzawo kuti albinism yacho chii, mwana wacho anofanira kuchengetwa sei. Saka ndopamunoona kuti vana vanofamba makilometers akawanda vachienda kuchikoro, kuenda kuchikoro nekudzoka, mwana asina kana heti, mwana asina kana butsu, mwana asina kana uniform inovhara kana maoko kuti asatsve nezuva. Saka kumamisha ndo kwatinowana makeses akawanda eskin cancer.
Dr. Chiripanyanga vari kukomekedza vanhu kuti vanwe mvura yakawanda panguva ino yezvizha nokuti kupisa kwezuva kunopa kuti varasikirwe nemvura yakawanda mumuviri.
Chinhu chine basa nechekuti unofanira kunge uchinwa mafluids. Tsvayai kunwa mvura yakawanda, muchinwa mvura yakachena. Kana uchipisa tinotaura kuti munhu mukuru and adult anofanira kunwa minimum of 2 liters a day. This is just the average and the minimum. But kana zvikaramba zvichinyanyisa tsei masymptoms avepo, zvotoinisa encourage kuti munhu anwe kana ma 4 or 5 liters dzemvura to get rehydration. And the chakaipirawo dehydration yei 12 ndechekuti mvura yacho painenge ichibuda mumiri haisingobuda iri mvura chete. Pamunoona weti ya concentrated ya yellow tozoti kuti mune mama salts ari kubuda wana sodium wana potassium zvinenge zvichirasikawo. Saka izvozvo futi zvinokonzera maproblems azvo egg. Anokwanisa futi kukonzera maproblems anoafekta makidneys, anoafekta itsvo, chiropa nemoyo.
Chikamu chikuru chevanhu pasi rose chakatarisana neheat stroke kubudikidza nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze sezvo nyika zhinji dzave kupisa zvakanyanyisa. Heat stroke kana kuti heat wave inoita kuti muviri wemunhu uite sekunge uri kubikwa zvishoma nezvishoma zvokuti vana vadiki nevakwegura ndivo vanonyanya kubatwa neurwere uhu. Vanhu vanodarika zviuru gumi vakafa kuMoscow mugore ra2003 nenyaya yekupisisa kwezuva, uye mugore 1995 vanhu vanodarika mazana manomwe vakafa mudunhu reChicago kuAmerica mumazuva mashanu nekupisisa kwezuva. Kunze kwekufa kwevanhu, zvipfuyo nemhuka dzemusango zviriwo munjodzi yekufa nekuda kwekupisisa kwezuva. Bazi remamiriro ekunze kuChamembe kweAfrica reSADC Climate Services Center riri kuyambirawo vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kupisisa kwezuva uye kuti vamwe mvura yakawanda nekusafamba nzendo refu kana kuchipisisa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Naiyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana na 8 pa Live Talk anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA.